Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 14, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reNERA rinoita makomiti matatu achange achifambisa zvinhu panguva iyo NERA inenge ichinetsana neZEC. Vari pamudyandigere vorara pamahofisi anova papenjeni dzavo vachitarisira kupiwa tumari tushoma tunobva kupenjeni. Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti ZANU-PF ikakunda musarudzo dzegore rinouya, Zimbabwe inenge yapinda nemwenje mudziva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapato anopikisa ari pasi pegungano reNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA akasangana muHarare neZuro akaumba makomiti maduku matatu achabatsira kufambisa nyaya dzekuti mitemo ine chekuita nesarudzo ivandudzwe, sarudzo dziri kutarisirwa gore rinouya dzisati dzaitwa. Mutauriri weNERA vaDouglas Mwonzora, vanove zvakare munyori mukuru mubato reMDCT, vanoti komiti yekutanga ichange yakanangana nenyaya dzezvematongerwo enyika uye inenge ichitungamirwa nevakafanobata chigaro chemutungamiri webato reNational People's Party kana kuti NPP amai Joyce Mujuru. Komiti ichange ichiona nezvemitemo inenge ichitungamirwa nemutungamiri webato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vatendai Biti, kuchitiwo komiti yetatu iyo ichange ichiona nezvekudyidzana nedzimwe nyika ichange ichitungamirwa nemutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai. VaMwonzora vanoti musangano waNezuro uyu vakatambirawo zvakare tsamba yekukurudzira kuparadzwa kweboka rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, iro vanopomera mhosva yekurerekera kubato reZANU-PF. Vanoti vakatambirawo zvakare tsamba kubva kuZEC ichivakoka kuti vazoita musangano mwedzi unouya nemakambani matatu anotarisirwa kuzenge achitengesera ZEC michina yemaBVR. Ngatinzwe hurukuru yataita navaMwonzora pamusoro penyaya iye.
Takakurukura zvinhu zvakati wandei, asi chakanyanya kukosha chatakaita ndechokuti takawirirana kuti kana torwisa nyaya dzemaelection dzesarudzo dzakachena tiri kuda kuita zvinhu zvitatu. Chekutanga tina kuenda kumatare, chechipiri tinoda kuita political zvichireva mademonstrations pamwe chete nemarari nezvimwewo zvese zvematongerwo enyika. Chechitatu tinoda kuenda kune dzimwe nyika tichikurukura nevatungamiri venyika idzodzo nenyaya yesarudzo dzakachera dzeZimbabwe. Saka pakasarudzwa vatungamiri vatatu vanenge vachihedha masubcommittee pwa yayo. Saka subcommittee yeInternational Relations inenge ichitungamirwa naDr Morgan Richard Tsvangirai, yePolitical iri kulidzwa namai Storero Pamujuru, yezvemutemo iri kulidzwa naTendai Biti. Takakurukura zvakare negwaro rakabva kuZEC, takakokwa neZEC kubva musi wa19 kuti tiende nenyanzvi dzedu kunoongorora mishina yebiometric voter registration kubva kuvanhu vatatu vaya vakasarudzwa neUnited Nations. Saka tinenge tichienda ikoko seNERA pamwe chete neMDC.
Tinozwawo kuti imi makanyorawo tsamba zviri pamutemo yekuti muZEC inge ichiparadzwa, mungataura kuti zvakamira sei?
Takanyora tsamba kuna Mugabe sapresident uyezve appointing authority weZEC. Tikanyora tsamba kumukuru mukuru weparlament kuti ZEC yakonyiwa basa rayo, nokuti ZEC ine zvinhu zvainosungirwa nemutemo kuita. Inofanira kuita zvinhu zvinoratidza kuti haina kwayakarerekera. Asi tinoona kuti pakaitika maviolence akaitika, maviolations akaitika ma sabuku nema traditional leaders mamwe vaichitudzira vanhu masoja nema CIO vaipinjira mune zvematongerwo enyika vanhu vaipihwa chikafu kuti vagovhotera ZANU PF vaipihwa masikeni kuti vagovhotera ZANU PF saka pakaitwa bribery iyoyo asi zeki haina zvayakataura saka taiudza mugabe kuti zeki yakoniwa saka iye anofanira kuita zviri pamutemo zvekuti achibvisa zeki kana tabvisa zeki toisa United Nations toisa SADC toisa African Union ndo vanofanira kutungamira sanzvidzo dzezimbabwe regore rinouya izvi zvakamboitika muna 1980 saka hapana chitsva
avanga vari mutauriri weboka renera vadouglas monzora vari parunhare kunyanga nestudio 7 vamwe vakuru mubato rezano PF vanoti mutungamiri wenyika varobert mugabe ndovave kutarisirwa kuti vape shoko rekupedzisira panyaya yekuti murongi wegwara rebato ravo vasevhia kasuku here vodzingwa mubato here kana kuti kwete muzano PF munonzi hamuna kunyatsowirirana kuti vakasuku here ava vari kupomerwa mhosva yekuda kutora chigaro chava mugabe voitwa sei matunhu anoti midlands mashonaland central nebulawayo anonzi akati vakasuku here ngavadzingwe mubato asi matunhu akaita semashonaland east mashonaland west nemanikaland ari kutsigira vakasuku here vakasuku here vanonzi vari kuchikwata chegeneration 40 icho chiri kunetsana nechimwe chinonzi team lacoste chinonzi chinotungamirwa nemumwe wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa zvikwata zviviri izvi zviri kurwira kuzotora chigaro chemutungamiri wenyika uye webato iri varobert mugabe kana vachinge vasiya basa nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano recrisis in zimbabwe coalition vajoy mabhenge vanoti kunetsana hakupere muzano PF kusvika nyaya yekuti ndiani achatungamira bato iri yagadziriswa sezvo vamugabe vakwegura
zvinotiratidza kuti pachirungu vanoti defender is no longer holding kureva kuti mubati wamatomu haasisina kubata matomu zvakaisvo kuti anganzi akanyatsoabata zvekuti musangano wake uchakasimba yangovawo nyaya yekuti hayo sekuti vamugabe vachiripo musangano wavo unenge uchingoita sekuti uchiripo asi musangano uyu wakaita zinyekenyeke kare kare izvi zvaakuratidza manje kwaakuratidza kwemusangano waakuchinyatsoenda kwamvura yacheka makumbo nekuti ndiani angadai aizvifungira kuti vana vakasukuwere vanganzi vaakudzingwa mumusangano nekuti kandiwo vanenge vachinzi ngwerengwere ndo ngwerengwere dzemuzanu PF nyangwe zvavo vari vadiki sezvavari but maonero atinozviita isu mazvitaridzira vanozviita ndeyaya yekuti ndo ngwerengwere dzezanu PF ivo vana vajonathan moya vasemazivira munozviita kandiwo ngwerengwere dzemuzanu PF ndosaka vachigona kuti vanotombobuda zvavo 2004 after cholocho vomutombotukirira vari panze vozodaidzwa navamugabe unzi vajonathan moyo svikai mugarire mudhuze mudhuze techitoti stiri kure chitikandongwerengwere dzevechidiki vemuzanu PF ivo maG4taya aza zvinokuratidzai ndezvekuti vazulu chokwadi chiripo ndechekuti pane uyo achazotora kubva pana vamugabe pachadeurwa ropa muzanu PF imomo vachatodeurirana ropa iko zvino izvi zvekuti vana vaita zvekutaridzira vachiri kuita zvekusvodana kana nguva yacho yasvika chaizvo chaizvo vanoita muitiro wavo chaivo wekuti kana ropa rinodeuka vachideurana pachavo zvekuti nyika inopedzisira yangovawo zinyekenyeke nenhau iyoyo yekuti ndiani achatora kubva achitora masimba kana vamugabe vachinge vasisiri pachigaro
ivo vamugabe vari kunzi mazuva anotera mashoma aya vanenge vakupinda mundima umo vachitsvaga rutsigiro nekunetsana kuripo hationi here imwe bhora musango zvakare ichidzoka
imwe bhora musango inogona kutoitika ipapa pavazulu inogona kutoitika nekuti mamiriro azvakaita chaizvo chaizvo maziviro atinochiita isusu zanu PF ndeyekuti kana voenda kusarudzo vanoita yatoti zvakare pachirungu convergence vanoungana vese votanga kuubatira pamwe asi pari zvino hasati zvagoneka izvozvo nekuti vesangano revarwi verusununguko vakarwira nyika va vanenge vachiri kutiwo zvakare toda kuti tipihwe chigaro chapolitical commissar chakabatwa navakasuku here vakachipihwa chigaro ichocho veG40 vanogona kutozonyatsokuchiita bhora musango chaizvo chaizvo nekuti makakatanwa anobva achitozonyanyisa kuitika
nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge vari parunhare muJohannesburg, South Africa naBlessing Zulu Studio 7. Apo dambudziko rekushaikwa kwemari riri kuramba richikura munyika, vamwe vari pamudyandigere vanoti dambudziko iri riri kunyanya kuvabata zvakanyanya, vachitiwo dai hurumende yakasika kuvawedzera mari yavanowana pamwedzi sezvayakambovavimbisa. Vanotiwo vanodawo kuti vabvumidzwe kutora mari yavo yose kumabhanga. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Tarisiro yemunhu wese anenge ashanda kwemakore akawanda eupenyu hwake hwose kuti achave nemudyandigero wakanaka pasina zvakawanda zvinonetsa. Asi kune vakawanda vari pamudyandigero munyika aya anongove maroto. Munguva pfupi yapfuura, Studio 7 yakatenderera muguta reBulawayo ikataura nevamwe vari pamudyandigero avo vakati vari kuona nhamo yavaisafungira kuti vachaona muupenyu hwavo. Mumwe wevanhu ava ndevamwe ambuya vakangoda kuzvidoma nezita rekuti ambuya Dhuve, avo vakati nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemari ivo nevamwe vari pamudyandigero saivo vave kugara vachirara panze pemabhangi nezvitoro kuti vakwanise kuwana mari.
Isusu tiri kuuya nekuti if you don't come and put up here mangwana mari achauyiwani. And I wish you come in the morning. Akasvika pana makusena anoverenga vanhu 1, 2, 3, 4. Sometimes anotora 20, sometimes anotora 40. That's all. And anobvakudza if that day achipa 20, he just says today I'm giving 20. Kana achipa 50 anongoti nhasi ndiri kupa. It depends nekuti how much he is got. Anenge tiri mhosva yakewo mari hapati. But just tell us kune mvura yaunobhadhara, kune gesi yaunotenga. Zvakawanda. Zvakawanda, you know.
Ambuya Dhuve vanoti dai hurumende yakasika kuwedzera mari inopiwa vanhu vari pamudyandigero pamwedzi wega wega sezvaive zvataurwa pakutanga kwegore. Vanochema-chemawo kuti madhora 16 anopiwa vanhu vari pamudyandigero imari shoma zvikuru zvekuti hapana zvakawanda zvavanokwanisa kuita nayo.
Zvakatangirini chinzi mari chawe? When was that? You don't know. But munotitaura mumatv kuti hanzi mari chawedzera. Hapana mari inowedzera. All we need is chete kuti dai hurumende yedu yambotifungawo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kune National Social Security Authority panyaya iyi. Hurumende yaive yati ichawedzera mari yevari pamudyandigero kusvika pamadhora 100 kubva pakutanga kwemwedzi wakurume. Yakatiwo ine urongwa hwekuti mari iyi ive yasvitswa pamadhora 150 muna chikumi. Asi izvi hazvisati zvaitika. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rinoti parizvino mhuri yevanhu 6 inoda mari inosvika madhora 550 pamwedzi kuti ikwanise kurarama, asi vakawanda munyika havawane mari yakadaro. Vari pamudyandigero vakawanda vanobatsira nekuchengetawo vazukuru vavo kana dzimwe hama, izvo zvinoita kuti upenyu hwavo huzonyanya kuvaomera. Vamwe ambuya vasina kuda kudomwa nezita vakatsinhirawo kuti mari yavari kuwana haivakwanire, vakati ishuviro yavo kuti hurumende ibvumidze vari pamudyandigero kuti vakwanise kutora mari yavo yose kamwe chete kumabhanga sezvinoitwa vashandi vehurumende.
Ndine vazukuru vangu inherera, vana vaya vanoda kudya. Izvozvi ndikapiwa $30 kunodi kumagetsi ndine chikwereti che200 kumba. Ndine rakauya pepa racho nezuro rakanyogwa 125 something iya ndakuzotarisa ndakangotsamwa chiti mai ndinei 180 kumba handina upfu kumba vana handina shuga manje ndinovapa chii 13 hangu ndinoipiwa mazuva etatsi haina chainondibatsira. Ndine polisi yangu uya ndakajoina inoda $11 manje kana ndabvisa mangwana $11 ndosara nemari inochindiitira chii chainondiitira. Vana vanogara vakakotarisa koko anouya achauya nemari vanoona handina chandiine ndakabata kana mutaundi kuti ndinonge something kuti ndichambononyararidza vanhu hapana.
Nyanzvi inoshanda nesangano reCenter for Public Engagement vaBatler Tambo vanobvumirana nemaonero ekuti dambudziko rekushayikwa kwemari munyika riri kunyanya kubata vari pamudyandigero. Vanotiwo nekuda kwekuti vazhinji vevanhu ava vanhu vakwegura, hurumende inofanirwa kutora matanho akajeka kuitira kuti vanhu ava vawane mari yavanofanirwa kuwana vasinganyanyonetseka. Mumwe wemurume ari pamudyandigero uyo akangozvidoma nezita rekuti Nyoni achigara kuLupane akati dambudziko rekushayikwa kwemari rinosangana nevari pamudyandigero rave kukanganisawo magariro avo mudzimba uye nevavakidzani vavo.
ndikashaya mari mari andauya nayo pano ndaita zvokumbira kumunizo wangu akandiona ndichisvika anenge achidziva kuti mari yake yakudi yadzoka but ndozotanga kutaura mastories kuti zvanzi tore chingwa munhu anzwisisi ngandichimudza kuti zvanzi tore chingwa
Vanyoni vakachema-chemawo nekwavakati kusabatwa zvakanaka kwavanoitwa nevamwe vemumabhanga kana vemuzvitoro pavanenge vachitsvaga mari.
Sometimes hakuna behavior pakutiudza kuti chii hakuna mari. Anongobuda kuti ndati budai wodzokera kuti wotongorera padhoo apa kuti vakuru ndikabuda panapa what is that? Kudi fasaizi yangu wouya wondiudza kuti but inini ndini ndakaita kuti udzidze uzive everything usenze mubhengi waondiona stupid waondiudza kuti ndikabuda pano kana pasina mari ka isitukumbe a good behavior kuvana vetu vanoshanda mumabhengi vataure nevabereki zvakanaka
zvichakadaro bhanga guru renyika nezoro rakazivisa kuti hapachina munhu anofanirwa kuwana mari inopfuura madhora makumi maviri kana achinge atenga zvinhu muchitoro sedanho rekuedza kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kushandiswa kwebhambu rakakurisisa neAmerica ichirwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State muAfghanistan kwaparadzanisa maonero yevanhu mudunhu iri vatungamiri vezvematongerwo enyika pamwe nemauto muKabul vachitsigira chiitiko ichi asi chichishoropodzwa zvakasimba nevaimbo vemutungamiri wenyika iyi vaHamid Karzai pamwe nevaimbo vemumiriri weAfghanistan kuPakistan. Vakuru vemauto eAmerica vaudza Voice of America kuti mauto eAmerica anechitsama aenda kuMogadishu kunodzidzisa pamwe nekubatsira mauto eSomalia pamwe neAmisom ari kurwisana nechikwata chinopfurikidza mwero muSomalia. Ukama pakati peChina nePhilippines wave kuratidzika sehwagadzikana mushure mekunge hurumende yeManila yakarova nende shure kubva paurongwa hwayo hwekushandisa mauto mugakava rechitsuwa cheSprouty chiri mugungwa reSouth China. Vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti sarudzo dzegore rinouya dzakakosha uye zvichabuda musarudzo idzi ndo zvicharatidza kuti nyika ichabudirira here kana ichienda kana kuti ichaenda kumawere. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi idzi dzinoti nemamiriro akaita zviri munyaya dzeupfumi kukunda kwebato reZANU-PF kunoreva nhamo nekutambura kwakanyanya kweveruzhinji uye upfumi hwenyika hunobva hwaparara zvachose. Dzinotiwo kana mapato anopikisa akakunda zvinogona kuunza tariro yebudiriro asi dzinoti izvi zvinoenderana nekuti anenge achifambisa sei nyaya dzeupfumi. Vanongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti kunyange ZANU-PF ichiti mutungamiriri webato iri waRobert Mugabe ndivo vachamirira bato iri musarudzo, musangano uchaitwa nebato iri muna zvita ndivo uchaburitsa pachena kuti ndiani achamirira bato iri. Vanoti kukunda kwavaMugabe avo vanenge vave nemakore makumi mana nemapfumbamwe nemana hakuna kiri nyika zvachose.
Icharamba yakaomerwa nekuti dambudziko rine bato riri kutonga pari zvino inyaya yekuti vimbo yese yaiva nevana veZimbabwe mune bato iri reZANU-PF vakatora vakatsinga-tsinga vakarasha. Pari zvino chero zvakanaka zvavanenge vachifungidzira kuti vangada kuita zvinomedzwa nezvakashata zvizhinji zvavari kuita.
Asi vanoti zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka kana ZANU-PF ikakunda ine mutungamiriri asiri vaMugabe. Asi mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pei Sairwanya vanoti nekutambura kuri kuita vanhu nekushaya mari mabasa nezvimwe zvinonetsa kuti vanhu vavhotere bato reZANU-PF zvisinei nekuti ndiani ari kutungamira bato iri. Vanoti kunyange zvibato iri rakakunda muna 2013 hapana kana chimwe charakaita pane zvarakavambisa vanhu nekudaro hapana chikonzero chekuti vanhu vavhotere bato iri. asi varo hanya vanobvuma kuti ZANU-PF ine mukana wekukunda uye kana zvikaitika zvinhu zvichaomera vakawanda.
Sokuina kwezanude kwavo kwekwawani kwachibika zvinhu zvavo hakuna kwetinenge tichiita nyika ine inoenda kumandondobeke nezvezanika kuna ma2018 muno mamugaba achasara ivo nevazukuru vavo nevanhu vavo vezanu vanhu vanotobuda muno munyika kubuda muno munyika vachienda kuna South Africa nekwakasiyana siyana kundotsvaka upenyu kuti muno hamuna mabasa vanhu vanobva kuzvikoro havana anoambulira saka vabva kuzvikoro vanoenda kupi hakuna vanhu vari kuuya kuzoseta mabhizinesi saka vanhu vanowana mabasa kupi.
Mukuru wemedia center vaErnest Mzengi vanoti semaonero avo bato rezanu-PF riri kukunda musarudzo 2018 nekuti bato iri ndiro rakabata matomu uye havaoni pachiuya shanduko gore rinouya. Vanobvuma kuti kukunda kwezanu-PF kuchaita kuti nyika irambe iri mumatope. Vanotiwo kunyange zvikaoma sesarudzo dzapfuura havaoni zanu-PF ichibvuma kushanda nemamwe mapato sezvakaitika mushure mesarudzo dza2008
kuti vave nelegitimesi vakatoi vakamanikidzwa kuti vave neMDC muhurumende. Asi kana kuri kuti ZANU-PF yakunda makundiro ayakaita 2018 kana kuri kuti zvayo ingadawo kuti ipinde nevamwe muhurumende kunenge kuri kupinda nevamwe kuya kwokuti vamwewo vangorimo muhurumende vacho nezi.
Vamuzengi vanotiwo kana vamapato vanopisa vakakunda vanotarisirwa kuunza utongi hwejekerere pamwe nekurwisa uori uhwo hwakanganisa upfumi pamwe nekusafambiswa zvakanaka kwemabasa mapazi ese ehurumende.
Kana vakakunda hatizivi zvavanganyanya kuita asi vanenge votarisirwa kana kuti tarisiro iripo ndeyekuti vachavandudza zvematongerwo enyika vachaita kuti bumbiro romutemo riripo izvozvi rinatsotevedzerwa voita zvekuti munyika muve nevandudzo maringe nezvekufambiswa kweupfumi hwaro hwokufambiswa kweupfumi hwenyika hufambe zvakanaka.
Varo hanya vanoti kuti mapato anopikisa akunde anofanira kubatana oshanda pamwe mumatunhu ese munyika vachiti bato rezanu-PF rinotsigirwa nevasori mapurisa nevashandi vehurumende musarudzo.
Saka coalition inodiwa asi haifani kuva coalition yemuharare nomubhuwai nomumazvingo nemamutare inofanira kuva coalition yekupena longa penalition yekucholocho coalition yekumuzarabani coalition yekuzumba barapapfungwe necoalition yekumwenezi kuti vanhu vokunana mwenezi vonokunana zumba marapapfungwe vokunana gwanda vavone coalition iripo ichivaprotekta vasatisidzirwa vasafambwa navo nemachifa ichita zvavasingati izvozvo zvikasaitwa vanorohwa nezano.
VaDennis Mukushwa vari musangano reNational Electoral Reform Agenda vanoti sarudzo dza2018 dzasiyana nedzimwe dzese nekuti dzikasaitwa zvinogutsa munhu wese zvinhu zvinogona kunetsa munyika.
Kuri kuti ZANU-PF yadzokera pakutonga upfumi hwenyika hunofa uyezve zvematongerwo enyika zvacho zvichanetsa zvikuru nokuti veopposition havazomira kana sarudzo idzodzo dzabirirwa. Tichatora matanho akasimba zvikuru kupinda mumatare ose atinogona kuti tipinde kuti tiedze kukondesta such an election outcome.
Pari zvino komishoni yesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission iri kushanda nemapato ese munyika kugadzira waro wekuti sarudzo dzichafambiswa sei. Vanongorora zvematongerwo enyika vanoti dzikaitwa zvakajeka nyika inogona kufambira mberi asi vanoti dambudziko rekusagutsikana nemafambisirwo anoitwa sarudzo rikaramba riripo zvichakanganisa zvinenge zvabuda musarudzo uye zvinoita kuti upfumi hwenyika nemagaro yevanhu arambe achidzikira. Zvinhu hazvina kuzombofamba zvakanaka kubvira pakatanga kuitwa sarudzo dzainzi nemapato anopikisa dzaibirwa nezanu-PF muna 2000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Mashoko anoterera anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yenzara munyika nhatu dzine hondo dzinoti South Sudan, Nigeria neYemen. Sangano rinoongorora nyaya dzechikafu reFamine Early Warning System kana kuti FuseNet rinoti muna 2017 vanhu vanosvika mamiriyoni makumi manomwe munyika makumi mana nemashanu vanoda rubatsiro rwechikafu. vakafano bata chigaro chemutungamiri webazi reUSAID va Matthew Nims vanoti nzara iyi munyika dzakawanda iri kukonzerwa nekutadza kutungamira nekusagadzikana kwenyika dzakawanda. Vanims vanoti izvi ndizvo chaizvo zviri kuitika munyika dzakaita seSouth Sudan, Nigeria neYemen. KuSouth Sudan nzara iri kukonzerwa nehondo iri munyika iyi yakatanga muna 2013. America inoti yave nemakore ichibatsira nyika idzi nemari nechikafu uye yakazvipira kuramba ichibatsira. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yenzara munyika natu dzine hondo dzinoti South Sudan, Nigeria neYemen. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Mumwe mukomana Musope Tawanda Nyahasha uyo ari kuita zvidzidzo muAmerica anoti nhoroondo yeupenyu hwake iri kumubatsira kunyora nhetembo dzine chekuita naye. Tawanda anoti mukukura kwake akasangana nezvakawanda asi chakamubatsira kuti ave netarisiro rudo rwaanowana kubva kuvabereki vake. Tawanda anodzidza kuNorth Carolina asi ari muWashington DC pazoro reEaster kuzoshanyira hama yake Father William Guri vanoefata veRoma. Marvelous Mhlanganya wewe Studio 7 aita hurukuro naTawanda nezvenyaya iye.
Ndakatanga kunyora ndine 15 years asi ndakazonyatsotanga kunyatsonyora mapoems gore rakapera ndopa ndakatanga kuzotanga kuzonyatsoti ndege ndione kuti mapoems ndinonyora zvakaita sei and then pandakatanga kunyora ndakatanga kunakidzwa nazvo kuti izvezvi ndakutoona ndinyora mapoems more than zvandaiita ndichiri kumba. Chandinonyanyofarira about poetry ndechekuti poetry iri abstract, poetry unokwanisa kutaura it's a universal language. Zvekuti ndechitaura zvinhu zvinoenderana nemunhu wese, hazvinei kuti ndinobva kuAfrica, munhu anobva kuAmerica, zvinhu zvinoti affecta munyika zvinhu zvakangofanana. Vanhu vese vanoda kudiwa, vanhu vese vanoda kugara pano pekuti vanenge vachiedza kuti vanoappreciatewa, vane vanhu vanovada. Saka zvinhu zvakadaro zvekuti universal, zvinhu zvandino reflecta through mapoems andinonyora.
Unonyora nezvei? Tinoona pari zvino tiri kuona uri kurarama iwe nealbinism. Zvimwe zvinhu zvaunonyora nezvazvo here?
Ndinonyora nezvakawanda. Ndinonyora dzinonguva ndochitonyora zvinhu zvinenge zvichiitika panguva iyoyo, maemotions andendinawo. Saka ndine mamwe mapoems andakatonyora ndichitaura zvandakaona nezvandaiudzwawo nekukura nealbinism. Machallenges andakafesa ndiri mwana mudiki nekukura nealbinism idzi kuti ndakasvika sei palevhel yandiri yekuti izvezvi nyange munhu akataura zvinhu zvakaipa handinetsekani, ndinoziva kuti ndakasvikirwa a greater purpose.
Chimboti tsandiro imwe yepoemu yawakanyora.
You call me eating children and who deserves to be here. You may look at me, look back at each other and say, look at him, does he deserve to be here? Look at his pale skin, does he deserve to be on this stage? So I will tell you this, my mother is yellow, my sisters are black, and my brother is pale. So you tell me, do I deserve to be here? So
uyo anga ari chisvarwa chezimbabwe chiri kudzidza muno muamerica uye ari nyanduri Tawanda Nyahasha achitaura naMarvelous Mhlanganya wewe Studio 7 ari muWashington. Muchirongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa nezvezororo reEaster. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sangano reNERA rinoita makomiti matatu achanga achifambisa zvinhu panguva iyo sangano iri rinenge richinetsana neZEC. Vari pamudyandigere vorara pamahofisi anovapa pensheni pamwe nepamabhanga vachitarisira kupiwa tumari tushoma twavanowana. Nyanzvi dzinoti Zanu PF ikakunda musarudzo dzegore rinouya, Zimbabwe inenge yapinda nemwenje mudziva. tabatashwa kumagumo chirongwa chedu chanasi tinomba kuti muchange mwine sudakare mangwana anokuoneka ine mufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusiya mina ntungamiri Nkomo.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 14 ngomabasa 2017 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Utupo abantu ibe crisis yemali. But you find ukuthi unga eBotswana ngani uyathuthi imali yona lesi isiphakela lapha isicela khona ngani? Eh? Isithengiswa ngani?
Ikefu lephasika seliqalile njalo lizalandelwa ngelokuthola uzibuse ngolwesibiki ngolwesibili abantu bekhala ngokuthi vaya kukefu elide kangaka bengelamali.
Kubuhlungu ngokuthi sembona ukuthi kade sisebenziswa njengegrader yokuthi iyaphansi ukulungisa umgwaqo engathi akufanisi ukuhamba emgwaqweni wakhona lo ewulungisile saka. Kubuhlungu.
Izakhamizi zeplazini leManzou zithi kaziboni isizathu sokunanza ikefu lephasika nanku zihlala egcikeni ngemva kokubhidlizelwa imizi ngamapholisa. Abachayeli bezimota sebekhuthazwe ukuthi bahambe ngonanzelelo emgwaqweni ukuze kwenqantshelwe ingozi ezivame ukubulalisa abantu abaningi ngekefu lephasika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikefu lephasika liqalile lamhlanje njalo lizalandelwa ngelokuthola uzibuse elikhona ngolwesibili ngevikezayo abantu abaningi bekhala ngokuthi kabala mali yokusebenzisa. Kubika unompumelelo moyo.
Ibhanga elikhulu lesizwe iRBZ layo isiyehlisile imali ethathwa ezitolo nxa umuntu ethenge usevunyelwa ukuthatha amachumi amabili amadola kuphela ngelanga esebenzisa imali yebulenjini. Umnumzana Nkululeko Chuma lonkosikazi nomqhele Nkiwane bathi uhulumende kabanakekele balambile imali ivalele ebhanga njalo imali yebond note isitholakala eBotswana eZimbabwe ayisekho.
And obvious but ukuthi vele iprogram ivela ngaphansi kwasi ivela ngaphi problem
utupo abantu ibule crisis yemali but you find ukuthi unga eBotswana ngani uyathuthi imali yona lesi isiphakela lapha isicela khona ngani? Eh? Isithengiswa ngani?
Asikhulume ngokwe local isazi mamanye amazwe.
Ngoba ilithethi abantu abafuna lapha manje isazi.
Ah lokho na phela government kangeni nda. Thina sikhuluma ngolwethu hlupho lapha. Ukuthi kabasinanzelele lathi silambile. Bahlala besithi basengezelela ngabasengezeleli.
Iningi labantu sebelala endwendweni zemabhanga lemavinkilini ako Pick and Pay ayiwo apha imali ulandela ukusilela kwemali ezweni ngenxa yokumamanzonzo kwezomnotho. Iningi labantu aliyanga emakhaya kulandela ukuswela imali emabhanga. Ubulawayo ukhangelele ukunanza ilanga likazibuse enkundleni yeWhite City Stadium lapho umphathintambo olawula ubulawayo unkosikazi Eunice Nomthandazo Sandimoyo akhangelele ukukhokhela lumkhosi emele umongameli Robert Mugabe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Ukusilela kwemali emabhanga sokufike kusibanga esivi osokubangele ukuthi ibhanga lesizwe leReserve Bank lilaye osomabhizimusi ukuba bahabase imali yabo emabhanga kungakedlula amahola angamachumi amabili lane. Embikwene lwethu leizolo lelibhanga lithe kuzamele abalamabhizimusi bengaphi abathengi imali edlula amashumi amabili i-$20 nxa bethe bathenga sebefuna imali phezulu kwempahla abayabe beyithengile okuthiwa yi-cashback ngesiNgisi. Njalo ngenxa yokusilela kwemali kubikwa sebekhona abasebenzisa imitshina yokuswayipa amakhadi emtshadweni nxa benikela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izenotho umnumzana Masimba Kutshera.
I-Reserve Bank izolo ihle yatshela abantu abathengisayo ama-retailers nama-wholesalers ukuthi sokumele banike abantu i-$20 kuphela nxa kuyi-cash, kodwa emabhanga laphana sibona bayanika abantu ama-$50. So kutho ukuthi izimali kumbe i-cash ayitholakali ku-economy kumnotho welizwe. Angazi ukuthi iyangaphi kodwa akula cash kahle.
Wona ama-bond notes ke sizwa kuthiwa lawo kasabonakala.
Yikuthi abantu sebesiwasebenzisa ukuthi bathenge i-cash befake i-percentage. So nxa kula ma-bond laphana bayakuthi uhlawule i-extra 10% ukuthi uzuze ama-US dollars. So sitho ukuthi ama-bond notes abantu sebesiwasebenzisa ukuthi badinge ama US dollars akwi-economy kaphela.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kuyini okuzayenzakala ikakhulu sikhangela ukubana kule kefu le Pasika lele seledlule, ubona ungani kuzaba sekunjani?
Intengo iza kuqonga mbijana ngokubona kwami abantu bazakuthubeka ngoba bengela mali, kodwa ubona intengo zamabhasi ziza kuqonga mbijana, intengo zamagrocery laphana lapho ongela ama-point of sale kumbe i-eco cash njalo zizaqonga. Yikho ukubona kwami khathesi ukuthi abantu bakuduko mbijana kuze kube i-Reserve Bank isidinge amanye amacebo ukuthi balungise i-problem le ewusilela kwemali.
Sizwa kuthiwa abanye emfeni lasemtshadweni sebesebenzisa amakhadi, imitshina yamakhadi le. Usuke wahlangana lakho yini lo?
Liqiniso lelo ukuthi ikakhulu emtshadweni uyakwanisa ukuthi uzuze i-swipe machine ozayithatha owesikhatshana.
Umnumzana Masimba Kutshera ucubungula ezenotho obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare. Izakhamizi zeplazini le-Arnold Farm elaziwa njalo ngokuthi iManzou zithi kazilaso isizathu sokunanza ikhefu lePhasika. Nanko ziqhubeka zihlala egcekeni ngemva kokudilizelwa imizi ngamapholisa ayethunywe ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe. Kubika uMavis Gama.
Laba bantu bathi bamangaliswa yikuswela uthando kankosikazi Mugabe, yena ozithi ulikholwa lesiKristu. Bathi wenza wakhe kuphambana lokumelwa yileli khefu lePhasika lapho uNkulunkulu atshengisa uthando olukhulu wanikela indodana ukuba izofela abantu kube yindlela yokubasindisa ngayo. Umnumzana Innocent Dube unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi eye-Arnold Farm Residents Association uthi yena labanye bakhe babuhlungu ngokubehleleyo.
Sake sababuza ukuthi no njengokuthi zilenga izifuyo ora nxa yokuzifuna ukuthi no siphume visanini kamapholisa bakliyeni inkomo zethu kuthiwa akula muntu okliyani inkomo shanini konke khonapho. Saka sesibona ukuthi sesitshontshelwa ilanga lichisa kanje kwenza ukuthi kuthiwa azishiye izilimo zethu zonke sinkonga ukuphuma la le mpahla kuphela. Abaningi bakhona kade bebhenze ukubapost ukuthi ungene emalorini besiyadantshwa kwelinye ifamu ekuthiwa Rivers Farm along Vuri Road.
Okubadanisayo uDubethi sebexotshwa lamhla ngemva kweminyaka elichumi lasikhombisa bangena kuleli plazi abalihluthuna kumlungu owayengumnini walo ngomnyaka ka 2000.
Kubuhlungu ngokuthi sembona ukuthi kade sisebenziswa njengegrader yokuthi yakwanisa ukulungisa umgwaqo engasakwanisa ukuhamba emgwaqweni wakhona lo ewulungisile saka. Kubuhlungu.
Bake babanjwa ngamandla laba bantu bathwalwa bayalahlelwa eplazini leRivers Farm elisemgwaqweni oya eMvuru leConcession. Iningi labo baphindela njalo eArnold Farm ngokucetshiswa ngamagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights abamelayo eDalele High Court. IDalele High Court lapha izinqumo ezimbili ukumisa amapolisa ukuba angaze abhildiza imizi yalaba bantu kuze kuthi sebebatholele lapho bengabasa khona. Kodwa akusalandelwanga lokho. Ugogo uMavis Jangathi ngomunye wabalokhe beseRivers Farm ngoba engelayo imali yokuthwala impahla ukuphindela eArnold Farm.
Babuya nesipanu paRivers bakathi ayiwa mtshawana minda. Bathi mtshawana minda.
Ngemva kokuba silethe lapha eRivers bathengiswa ukuba sizatholiswa indawo zokuhlala kunye lamasimu. Sekungamaviki amathathu senziwa lesi sithembiso. Akukho lo yedwa okhuluma ngodaba lwamasimu.
Abenhlanganiso yeArnold Farm Residents Association bathi sebekhweze udaba lwabo kunhlanganiso yamazwe angezansi eAfrika eSouthern African Development Community befuna ingenele ukumisa lokhu kuhlukunyezwa kwabo. Bathi ngoba kungaqali sekungokwesithathu umkamongameli ezama ukubasusa kulelo plazi kusukela ngomnyaka ka-2012. Ngaphambilini uMuyi uKennel Majengwa laye eke wazama ukubasusa kilo ngomnyaka ka-2004 kodwa kwehlula. Bancedwa ngowaye ngumsekeli kamongameli ngaleso sikhathi uMuyi uMnumzana Joseph Msika owalungenelayo lolu daba wamisa ukuxotshwa kwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Kulive Talk namhla sixoxa ngokunanzwa kwekhefu lephasika uZulu ekhala ngokusilela kwemali elizweni. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulamasoja eMelika asethunyelwe esigodleni seSomalia iMogadishu ukuyancedisa ukufundisa amasoja akulelo lizwe kanye lawe African Union alondoloza ukuthula. Indizamtshina zebutho lakwele Melika zibikwazi wisele inkalakata yebhomba elilesisindo senkulungwane ezilitshumi zamakilogram i-10,000 kilograms endaweni ecatsha khona abalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS esigabeni senangara kwele Afghanistan. Kesizwe utaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump weMelika lomongameli Xi Jinping weChina wasanda kwenza umhlangano emzini kaTrump eMar-a-Lago Estate eFlorida. Ababili laba bakhulume ngokunengi okufunwa ngamazwe abo njalo lokuthi bengadlelana njani esikhathini esilandelayo. Wathi kuphela umhlangano wabo lowo, umongameli Xi wathi bazame ukukhulumisana kahle njalo lokuthi basebenze ndawonye kulokho abacabanga ukuthi kufunwa izizalwane zeChina leMelika. Ekhuluma kusanda kwenziwa umhlangano lo, umphathintambo wohlangothi lweMelika olubona ngobudlelwano lamanye amazwe, uMnumzana Rex Tillerson wathi uTrump utshele omunye wakhe ukuthi uyafuneka ukuthi kulungiselelwe izisebenzi zeMelika lapho ezenza khona impahla yeMelika elizweni lakhe. UTillerson uphinde wathi uTrump ufuna ukuthi kulungiswe imikambo yokuthengisa impahla kulokuthi eleChina lithathe yonke imikambo. UTrump loMongameli Xi baphinde bakhuluma ngokwenziwa lilizwe leNorth Korea eliqhubekela phambili lilolonga izikhali zenyukliya. Amazwe la avumelane ukuthi kumele kusetshenzwe gadalala ukwenzela ukuthi udaba lweNorth Korea lubanjwe kungela kulwisana ngezikhali. uTillerson uthe ele North Korea litalela ele China inhlupho ezingapheliyo, ngakho ke kumele ele China lizame ngamandla wonke ukuthi lilungise okubi okwenzakala kulelo lizwe. UTrump loMongameli Xi bavumelane njalo ukuthi sokumele kube lobudlelwano phakathi kweMelika leChina ngaphansi kobudlelwano obubizwa ngokuthi yi-US-China Comprehensive Dialogue.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Abamabhasi ahamba phakathi kweZimbabwe leBotswana bathi bekulezihambi ezinlutshwana eziya eZimbabwe ngesikhathi kuqala ikhefu lephasika kungafani lakweminye iminyaka, kubika uMartin Gwenya.
Bekungaphithizeli kangako esitishini samabhasi eHebron lapho kugadelwa khona amabhasi aya eZimbabwe njengemvama ngalesi sikhathi sekhefu lephasika. Abanye abamabhasi bathi ngelanga lakuqala lekhefu lephasika kulabalutshwana bagade besiya eZimbabwe uma kuqathaniswa leminye iminyaka. Wasebenza kwenye inkampani yamabhasi abaphakathi kwedolobho leHebron leHarare, uMnumzana Ndodana Sibanda uthi bajayele ukuthola ibhizimusi engcono lesi sikhathi somnyaka, kodwa lo nyaka kuthule.
Mr. Holiday, kulabantu abalutshwana abagadayo labaphathisayo, imbangela yalokhu sibonani ukuthi ngenxa ukuthi i-Easter ibe phakathi kwenyanga, mhlawumbe abantu abalamali zokwenza lokhu okuphathisa lokugada bebele ekhaya.
Kukanti omunye umnumzana Alec Pirie yena ucabangela ukuthi abanye abangalamaphepha kumbe abaphiwa amalanga okuba seBotswana bayesaba ukuhamba ngoba ukuphenduka kungaba nzima ikakhulu kusekuqaleni komnyaka.
Iningi labantu alihambanga ekhaya ngoba kuphakathi kwenyanga izimali zangkhona zingekho, njalo eboda sebencintsha amalanga lokuhamba kwangkhona kuba nzima nxa ungela maphepha.
Omunye weZimbabwe okhethe ungayi ekhaya unkosikazi Janet Moyo uthi iningi lisanda kuvela ukhefu lekhisimusi, ngakho kungabe kumasinya ukuthi baphindele ekhaya kukhangelelwe indleko.
Kukhanya iningi labantu seliprefera ukuhamba ngekhefu lekhisimusi ekhaya kukhangelelwe indleko, ikakhulu umnyaka usanda kuqala abantu abaningi abakabile imali.
Ngitsho emngceleni ojayele ukuphithizela weRamokhabane kanye lePlumtree kube bungaxokozeli ngitsho lakancane njengeminyakeni. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiseHebron kweleBotswana.
Amapholisa sexwayise abatshayeli bezimota ukuthi behambe ngonanzelelo emgwaqweni ukuze kwenqatshelwe ingozi ezivame ukubulalisa abantu abaningi ngekhefu lephasika. Emigwaqweni kubikwa kuphithizela abantu besiya emakhaya. Sixhume umeli wePinga North edalele iPhalamende uMnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Isikhathi esifana nalesi yisikhathi abantu abathanda ukujabula khona, abantu bevakathela njalo izihlobo, kanti phakathina kokuhamba khonokho abantu basuka bajabule kakhulu okubenza ukuthi khona babe laleyana okuthi singayithi excitement, over excitement. Now ukuba le over excitement lokuyana kanye kuhlangane lokunatha okudakayo, ukuthatha okudakayo, kugcina sokusenza ke ukuthi khona emgwaqweni lapha abantu bezithole sebengena engozini zezimota. Engakukhuthaza abantu ukubana kukho konke esikwenzayo kathesi kasikwenzeni ngesiqubu esifitshane, singagijimi kakhulu, singathokozi kakhulu, singathabi kakhulu, kanti vele wona ngamalanga amabili amathathu kuphela kusiyafika olwesibili konke lokhu kuyabe sokudlule. Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukwenza ukuthi sinanze impilo zabanye nezethu, ngoba okwenzakala isikhathi esiningi ukuthi ungangena engozini ebhaqweni ucina usulimaza njalo kumbe usubulala nabanye abangelacala. So engikukhuthazayo ukuthi kulaba abachayelayo bakathekile ukuthi lapha abahamba khona behambe ngobunono obukhulu, bengatholakali bengabantu abahamba ngesikhubu esikhulu.
Ukhona ngapho endaweni yakho eBinga North imigwaqo ikusimo bani?
EBinga North asisanigwaqo enkomo. Imigwaqo eBinga North sokungani kuba ngcono ukuthi uphume emgwaqweni uzihambele phandle komgwaqo, ngoba lokho kwakuyithara eyayithiwe nguSmith kathesi kakusela lutho imigwaqo yonke simabhodibhodi. Okuthi lokuhamba ngezimota nje isikhathi esiningi uyabe ukwazi ukuthi ungahamba uyefika khona ngale, kufuze ukuthi ekuphendukeni kwafo imoto ishiye kusevisi
akusela mgwaqo esingakhuluma ngayo ebhinga enkomo indawo yakhona hayi sokuyikusihambela nje egangeni sokuyikusihambela nje ngenqola akusela mota ehamba angani sesikweni sesihamba nje njengenqola lapho sesihamba silandezela indlela zenkomo yiwo umumo osukhona kathesi ebhinga North.
Umnumzana Prince Tubeko Sibanda ngumeli weBhinga North edalele ePhalamende. Nefikezayo ngolesibili mhla zilithumi la sishiya kalombili uZulu weZimbabwe unanza iminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa ilizwe lithole uzibuse. Isizalwane seZimbabwe esihlala kwamanye amazwe zilembono etshiyeneyo ngaleli langa. Kubika uMike Wove.
Ilanga likaZibuse lilanga elicakathekiswa nguZulu wonke waseZimbabwe ungakhathelekile ukuthi umuntu usekhaya na loba emazweni. Eningi labantu kodwa likhala ngokuthi inkululeko eyatholakala ngeva kokuchitheka kwegazi eliningi ayisela njabulo ngoba isimo elizweni kwezomnotho lakwezombusazwe siqhubeka sisiba sibi osokubangelwe ukuba iningi libaleke elizweni liyehlala emazweni angomakhelwane laphesheya kolwandle. Umnumzana Cosmas Chabalala ngosakhulayo oyisakhamizi sakoBulawayo yena ke uthi uyavuma ukuthi yebo ilizwe lakhululwa embusweni wobucindezeli wabamhlophe kodwa elizweni kayi khanye ilinkululeko.
Independence eZimbabwe yes siyavuma ukuthi siyindependence sesikhangela ukuthi sisuke ebusweni ukuthi besibuswa ngabelungu and so on that abelungu sebesukile elizweni but ngalesi sikhathi asingeke sitho ukuthi sesikhululekile ngenxa yezisakalo esifana lazo eziningi ezifana njengomoya womnotho.
UChabalala uqhubeke echasisa ngomehluko okhona esimeni lapho ilizwe lithakazela lolu suku eminyakeni sisanda ukuthola uzibuse nxa kuqhathaniswa lesimo esikhona kule minyaka.
Mina inguquko ezingabe sezibe zaba khona sufila ngeminyaka ngihlakanipha ngisuka esimweni sobuntwana njesiya kathesi ngibonake umumo oba khona uqhubekela usuka muvi ngoba asiboni ukuthi kuba le ngubela phambili kule singathi i-positive change esiyibona elizweni. Singathi kudala kwakukukahle ngoba sasingakakikwazi ukuthi kulezi izinto ezingenza impilo yethu ibe lula sasiye siphila semnyameni ayini singathi kodwa kasi sasikwazi ukuthi kwezindawo kwamanye amazwe zikhona izinto ezenza i-technology ezingenza ukuthi impilo ibe lula kodwa kunezimbabwe sikazithola okutenza ukuthi impilo kithi lokhu ifika nzima more kwamanye amazwe kusasa ithi thinangapha kuba waste ngoba khonokho kwenza ukuthi impilo ekwelula kwabanye abantu akufiki kithi singaba independent politically but okunye lokhu still lokhu esilani lokhu esigqiza kenye ngoba akufiki kithi.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe esala kwele South Africa, umnumzana Tholani Hlongwane laye ugcizelela umbono kaChabalala.
Utshintsho ubuzela kwezombusazwe ubuzela emnothweni welizwe. Umahluko okhona yikuthi ilizwe liyafa liyaphansi. Ma ubheka ngama-early 80s, bekungcono, bekuphileka. Yebo besancane but bekuphileka. Manje kuba west and west.
Ayisibo bobabili bodwa abasho ukuthi abasakhangeleli injabulo ekunanzeni ukufikisa iminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa kweZimbabwe okwenziwa nguZulu wonke waleli lizwe kungakhathalekile ukuthi uphakathi kwelizwe loba emazweni mhlaka 18 Mabasa. Lokhu kubangelwa ukungamanga kuhle kwesimo somnotho lezombusazwe esesixoshe abaningi begcina siyaphephela kwamanye amazwe. Ngimeli Studio 7 ngiseWashington DC ngingumike Hobe.
Woza Friday lamhlanje silomculi osakhulayo umluje yena olengoma esihluphile emsakazweni etshiyeneyo eZimbabwe lakwele South Africa. Kubika uJoseph Njanji.
So dangerous and your mother is so scandalous. So gana, come hang with us. It's so dangerous. Hey.
Umlungisi Dombo Moyo owaziwa ngegama lokucula elithiwa Mlu J ngumculi osakhulayo lengoma etshisayo kulezi nsuku yona ichaye endawonye lomculi odabuka elizweni leSouth Africa uSmalls wake waduma eminyakeni edlileyo ngengoma ethiwa Money Maker. Le ngoma ethiwa So Dangerous iphekwe ngabe-ST Empire kuyinkampani ebunjwe nguSmalls lo mngani wakhe uTrevor.
Ingoma le bayamukele kakhulu because it was a comeback like for Smalls. So le ngoma sibili bebeyidlala. I even went to 5 minutes of fame ku Metro FM eka Oskido. That's when we launched ingoma.
Umlu J uqale ukucula esafunda esikolo seLuveve High lapho abecula khona ku choir. Ukucindezela ingoma uqale ngomnyaka ka 2010 ikanti idlalade lakhe lakuqala ulikhuphe ngomnyaka ka 2015. Njalo igama laleli dlalade ngelithiwa The Come Up lengoma ezilitshumi lanye.
I'm on my own, they ain't telling I'm a social fool. That is not fair, but I know that I'll make it. Mama told me that I could be better than ever. Yes, I'm feeling
well, South Africa, Umlu J ubefundela izifundo ze sound engineering. Ngesikhathi ehlala elizweni leSouth Africa ubethengisa idlalade lakhe leli lithiwa The Come Up elipha njalo abatshaya ingoma endaweni zokuzidokozisa. Abe-ST Empire benelise ukuxhumana laye ngemva kokuthola inombolo zakhe zocingo ebezilotshwe kudlalade leli.
Ikulapho engahlangana khona lo Smalls Money Maker walalela istory like le music yami wezwa ukuthi hayi singakwanisa ukusebenza. Yikho lapho esahle sasebenza khona from there ngasayina icontract le-ST Empire.
Abanye abaphatheke ekucindezelweni kwengoma le ngabagoqela u-89 Music onguye owapheka amachacho kanye lo-JJ onguye obephethe imitshina. Imisebenzi kaMlu J iyatholakala ebulenjini njalo abafuna ukuxhumana laye balakho ukumthinta ngaphansi kwegama lakhe elithi Mlu J kuTwitter, Facebook kanye laku-Instagram. Ividiyo yengoma le ethiwa So Dangerous iphume ngolwesithathu njalo iyatholakala ebulenjini be-YouTube. Lingoma iza kuba kudlala delakhe elithiwa Picture Paint elizaphuma ekupheleni komnyaka.
So dangerous, ain't your mother name, it's so scandalous. Fogana, come hang with us. It's so dangerous, ain't your mother name, it's so scandalous.
Imeli Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Dangerous ingoma kaMlu J eqiba uhlelo lwethu lwa lamhlanje. Singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kunanzwa ikhefu lephasika lekhefu likaZibuse uZulu ekhala ngokusilela kwemali elizweni. izakhamizi zeManzo zithi gazela sizathu sokuthakazelela ilanga lephasika nanku zingelandawo zokuhlala ngemva kokudilizelwa imizinga amapholisa. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngentungameli Nkomo azibe hope makamu angu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.